Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro Gumi Guru 3 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voenda kumaseru zvoshorwa nevamwe vanopikisa. Dare rekuulawayo rinosunungura vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura vachitsutsumwa nemamiriro akaita zvinhu munyika. Boka reZANU-PF Women's League rinoti kuvandudzwa kwebumbiro remitemo webato iri akureve kuti rinoda kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vanhu vaiva Emmerson Mnangagwa vabviswe pachigaro. Draw yemasemifinals yeChibuku Super Cup yoitwa muHarare mangwana. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasimuka munyika nhasi vakananga kuLesotho kumemberero yenyika iyi yekuwana kuzvitonga kuzere. VaMugabe svondo rapera vainge vambokokwa kumhemberero dzakadai kuBotswana asi havana kuenda muchireme kunge mutungamiri wenyika iyi vaIan Khama vakurudzira kuti vaMugabe vasiye chigaro nekuti vakwegura. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Uyo ungori mugariro wavaMugabe ishiri nomuririro wayo vanonakirwa nokukwira ndege. Zvokuti vanoti pavangu vana mukana wokufamba kunyanya kufamba ne fly machine nendege vanobva vamhanya kupinda mundege vachienda. Hapana chinobuda, hapana chatinowana. Noti ndava kuti vaenda negurususu ramakurukota ehurumende. Sokuziva kwandinoita ine gurususu iroro munomone ngapuwa anomaza allowance emari US dollar yuri kunetsa kuwana kudai munyika mende yeZimbabwe. Ona kuti kungofambawo zvavo tingatoti ingangonzi holiday vari kuenda zvavangononakidzwa nokunoona makomo eKingdom of Lesotho.
Tiri kuonawo kuti nemusi wechishanu vaMugabe havana kuenda kuBotswana uko kwavange vakokwawo kumhembereroro dzakadai. Izvi zvakakushamisa iwe here?
Hazvina kunyanyotishamisa nekuti tinoziva mazuva mashoma apfuura ava President Seretse Ian Khama veBotswana vakanga vataura mashoko echokwadi, mashoko emazviro kwazvo kuti vaMugabe yava hari yofanzirofa vava mukweguru vakura seno vachizorora. Mahuya awa haana kufadza vaMugabe. Tinoziva vaMugabe munhu asingadi kutsoropodzwa, munhu asingadi kubudzwa chokwadi. Saka havana kuenda kuBotswana kukaveroni nokuti vanga vakashatirwa, vakatsamwa. Ndofungana nhasi vachakatsamwa, vakatsamwira President Khama. Nendava yekuti President Khama murume wezvokwadi anotaura chokwadi sezvazviri. Zvino vaMugabe havafariri vanhu vanovaudza chokwadi. Saka apa kuenda kuLesotho kwakuda kumwe kungoita tikakuti sokuda kusotesa kuti kwawakandikoka wekuBotswana handina kuuya asi kuLesotho ndinoenda. Asi tongoona sokuti ipfungwa dzeupwere hadziraki.
Avanga vari mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Misangano yepagore International Monetary Fund neWorld Bank iri kutarisirwa kutanga muWashington DC svondo rino Apo guru kotarisho upfumi va Patrick Chinamasa na governor we RBZ Dr. John Mangujga vari kutarisirwa kupinda misangano iyi. Misangano iyi iri kuitwa panguva apo murwiri wekodzero dzevano Dr. Patterson Dzamara vakazivisa World Bank Shonda Rapera kuti sangano iri harisi kuzo vakaziviswa ne World Bank Shonda Rapera kuti sangano iri harisi kuzopindira munhaurirano dzeZimbabwe pamusoro pechikumbiro chayo chemari. Vachinamasa navamangudya vari kutariswa kupinda misangano yemakurukota ezvemari emuAfrica uchaitwa nesangano reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa muWashington DC mangwana. Misangano yeIMF neWorld Bank ichange ichipindwazve nemasangano akazvimirira. Rimwe remasangano achange achipinda misangano iyi ndere National Association of Youth Organizations. Vamisheki Gondo vesangano iri vanoti zvizhinji zvavachada kuona zvichibuda misangano iyi inyaya yekuvandudzwa kweupfumi hwenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavlas Mushanganya uye weStudio 7 navaGondo.
Chinangwa chekuva muno muWashington pane inonguva tiri pamusangano unonzi World Bank IMF annual meeting. Uyo musangano unoitwa kupera kwegore apo ma World Bank directors vanova ma finance ministers vanomirira nyika ne IMF directors vari muno vachikurukura nezvikuitika munyika mavo zvikuru sei nemaprograms akananga ne IMF ne World Bank. Zvakare inguva yekuti tichenge tichisangana nevakuru ve IMF ne World Bank nenyika dzakasiyana siyana from civic society tichikurukura nenyaya yezviri kuitika kuburikidza nezvakawanda zvinenge zvichitika munyika idzodzo. Uye gore rino chakakosha ndechekuti kunenge kune zvakare civic society forum inenge ichitarisa zvakare ichipawo mafungiro avo nezviri kuitika munyika dzakasiyana siyana kuburikidza maorganizations maviri andataura nezvavanonzi World Bank IMF. Tinoimba kana makataura sari nyika yedu pane zvakawanda zviri kuitika zvakatarisana neIMF. Saka tete tizopawo muono wedu pane zvakawanda zvinenge zvichiitika pamaannual meeting aya kubva zvara nhasi kusvika musi weFriday. Musangano ichaona nezvemareforms, inequality, corruption, youth forum nezvakasiyana siyana zvichange zvichikurukurwa pamusangano watiri.
Pane zvamungade kuona zvichibuda here pamisangano iyi imi sevechidiki?
Zvatinoda kuona zvichibuda, one, chekutanga inyaya yecorruption munyika dzatinobva zvikuru sei pamaprogramu eIMF neWorld Bank. Zvikuru sei tinotarisira kuti mari idzodzi dzinenge dzichiitwa dzive dzinobatwa zvakanaka, nekuti dzakasabatwa zvakanaka izvikwereti zvinozokurira isu vechidiki, nekuti chikwereti chenyika chikwereti chedu isu tisivaridzi venyika. Saka isu zvatinoda kubuda tichiwana chekuti IMF iite mareforms yekuona kuti kunyangwe ichiri ngenja nenyika dzakasiyana siyana vanotsoongorora kuti mari dziri kushandiswa sei, uye kupiwa mukana kwevechidiki nekupiwa mukana kwemacivic society kuti vave pati yemaprograms aya paanogadzirwa, kwete kuti angoiswa achibva vanhu vasingaparticipate mumaprograms aya. Ndo zvatinoda kunge tichiona zvimwe zvezvi zvatinge chida kuona pamusangano.
Vanga vari vaMisheki Gondo vesangano reNational Association of Youth Organizations vachitaura naMavlas Mushanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Direct from Washington,
the voice of America.
Ofisi yevachuchisi vehurumende kana kuti National Prosecuting Authority nhasi yaramba kuchuchisa vanhu makumi masere nevatanhatu vakasungwa kuvulawayo vachiratidzira vachiita inonzi shutdown ZM 2016 muchirongwa chaikokerwa nevemasangano akaita sehashtag this flag netajamuka. Muchuchisi wehurumende vaJeremiah Mutsindikwa vaudza mutongi wedare amai Charity Maposa kuti havana umbo wakakwana kuchuchisa nyaya iyi. Vanhu ava vakapedza mazuva maviri vari pamuzilikazi police station vasati vabhadhariswa madhora makumi masere pamunhu semari yechibatiso. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights ndiro ranga richimirira vanhu ava. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela.
Tongwa kwenye kwa wafamba kutanga mazi. Asa chitu ya mbeje kutu wachuchisi tati nenda kutareza na tauda na mawutu kutuzi. Saka pae wari kutu mbosha ya kapa wale wasei. Saka wachuchisi wangu wajira zata awasinia tuzi. Awasikupa mapipa wanao. Awana umbo wacho unga hita kutu tichange mbosha. Tichange kutu nga mbosha inga kutu tuungwa mazi. Asa wangu waka pwa misa wati. Wangu waka hindisa wati. Katika tanga kachawa ya mazi. Wacha dana wapa kasi wawo. Nyaye tanga kutu unga. Kapata zvishikwa kuti masi Warabija kuti haa, awasiku kutikana na mapepa hao kana mengu wa chuma hiringa uwe wajitachia wa mtu mbuna kia haa kana nyayati sasa wa bawabu mao kutu ayo apana umbo wakakuwa na ungaita watu watu nyayati nyayati kufuwa.
Saka izvi zvinoreve iva Jamela tichitarisa nyaya dzemu matare nekusungwa kuri kuitwa vanhu vanenge vachiratidzira.
Zvazvinongoreva ndezvekuti kana tikatarisa nyaya iyo pachayo zvo yavanhu veibva nyaya iripo ndeyekuti mapurisa vanongosunga vanhu pasina umbo wambotsvakwa. Vanoita nechinguva inonzi arrest to investigate. Saka unoziva kana pasina kana zviripo hapana chaunowana nekuti umbo hauiti zvokugadzirwa kaumba kwako kana kuti kuhuwadzira kuugadzira wasvika kuofisi kwako. Kana uchiti vanhu vari kusungirwa kuti vaita mhirizhonga panofanira kunge pane umbo hwacho hwekuti pane vanhu vaona vachiita mhirizhonga yacho kana kuti pane zvaonekwa zvichiitika.
Rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights valizwe Jamela vachitaura na Blessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga. Avatuo vanhu vari kusungwa vanogona kuendesa gurukota rezvekudzirwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo kumatare nenyaya yekutyora kodzero dzavo. Vamavhinga vatiwo kusungwa kwevanhu ava kwainge kusiri pamutemo.
Zvanga zviri pachena, zvanga zviri pamhene kuti vanhu ava vanga vasina mhosva. Uye zvendinoimba kuti kana naivo mapurisa akavasunga vaitoziva kuti vari kungotora vanhu vasina mhosva, vazhinji vaingobatwa pasine nekuti varatidzira kana kuti vadii. Zvakare kuratidzira kwachona kuri pamutemo.
Asi vanhu vanenge vasungwa zvakadai zvisiri pamutemo vozoregererwa vanokwanisa here kuendawo kumatare vachiti vanoda kuripwa nemapurisa?
Hongu, dai Zimbabwe iri nyika inotevera mitemo yayo kana kuti bumbiro remutemo chaizvo chaizvo, panenge paine mukana wakanaka wekuti mapurisa ese anenge aita basa neparutivi seizvizvi vanofanira kuti vasungwe, uyezvewo vanenge vatyorerwa kodzero dzavo varipwe nehurumende nemapurisa negurukotawo rinomirira mapurisa. Asi dambudziko ratinaro muZimbabwe nderekuti haisi nyika iri kutevedzera mitemo yayo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhiva mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, ava anotungamira sangano reZimbabwe Democracy Institute, vanoti kubva pakadzingwa amai Joyce Mujuru mubato reZANU PF, vamwe muZANU PF vanga vachirwisa kuda kudzingawo mumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mubato, asi vave kutya nemamiriro akaita zvinhu munyika. Boka reZANU PF Women's League gore rapera rakasimudza nyaya yekuti mumwe vatevedzeri vemutungamiri webato anofanirwa kunge ari munhukadzi, rakakurudzirawo kuti bumbiro remitemo yebato iri ridzosere nyaya iyi. Asi nechishanu chapfuura, sachigaro weboka iri uye vari mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vakati kuwandudzwa kwebumbiro remutemo webato iri hakureve kuti madzimai anoda kuti mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika abviswe pachigaro. Mashoko aibva mubato reZANU PF ainongedza kuti boka remadzimai iri raida kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Ruhanya pamusoro penyaya iyi.
Vanhu muZimbabwe vabuda pachena kuti dambudziko riri munyika rezvoupfumi, dambudziko rekuabjaktwa kunoitwa vanhu, kunyanya-nyanya mararamire ari kuita vanhu, kugara kwavo, nyaya dzezvechikafu, nyaya dzezveeducation, vari kuona kuti zviri kubva pakuti utongi huripo hwaMugabe huri kutadza kutungamira nyika kuti vanhu vawane cheuviri. Saka vanhu vaungana kuti vawane shanduro oro mhinduro kuna vaMugabe. Saka kuti ZANU ichiramba ichirwisana mukati mayo iko kunze kukwaita eforce yevanhu vari kudimanda kuti vaite zvavakati vakasarudzirwa, vape vanhu mabasa, vape vanhu heuti, vape vanhu nyaya dzidzo isingadhuri, zvaita kuti vachirega kuramba vachitungana vambomira kuti vasangane vachidzitana nevanhu vari kunze vari kudhimanda zvavari kudhimanda kubva muzana akazvino kuti kutungana kwezanu oro nyaya yehondo yavo yapera.
Asika varuhanya, tinonzwa kuti masimba ekudoma mumwe vateedzeri iwayo ari mubumbiro remutemo rezanu PF rakadzorwa mudariro mumusangano wavo wakaita gore rapera ari mumaoko emutungamiri webato vaRobert Mugabe. Hatingaona here vamwe vari muboka remadzimai vachishandisawo masimba avo kuti vaMugabe vadome mumwe mutevedzeri wavo wechidzimai kuteedzera bumbiro remitemo?
Bumbiro remutemo wezanu kana richinge ragadziriswa rinozoita kuti rishande pakongresi yavo. Kana vaita kongresi vanokwanisa kuita extraordinary kana kuti vanokwanisa kusvika pa2019 kuti zvitwe, asi zvese zvahazvina zvazvinoreva. Kana vaMugabe vachida kuti vaite zvavanoda tokudziva kwatinoita udongo hwaMugabe vanokwanisa kuzviita manhera nhasi kana kuti mangwanani. Saka zvese zvinokwanisa kuita chinoita kuti vaMugabe vakwanise kumbomira ndechekuti vaMugabe panguva inei vanoda sapoti yomunhu wese ari muzanu.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ethiopia nasi yapinda mazuva matatu yekuchema vanhu vanodarika makumi mashanu nevaviri vakashaya mushure mekutsikirirana kwakaitika apo vanhu vemudunhu reOromia vakanetsana nemapurisa apo vaiita mhemberero yeAiricha inopemberera kupera kwekunaya kwemvura. Kunetsana nemapurisa kwakauya apo vanhu vaidaidzira vachishora hurumende. Izvi zvakapa kuti mapurisa akande utsi hunokachidza vanhu vachibva vatanga kutiza vachitsikirirana. Dunhu iri ragara richinetsana nehurumende. Vanhu vemuAleppo muSyria, dunhu rine vanhu vakapandukira hurumende yava Bashar al-Assad avari kutsigirwa neRussia, vanoti vari kugara vachibhombwa nendege dzehondo zvapa kuti vanhu vakawanda kusanganisira vana vafe. Amai vemumwe mwanasikana ane makore manomwe vanonzi vari kuburitswa kubomba kuri kuita dunhu iri, izvo zvinonzi zviri kushorwa nehurumende yeSyria. Amai ava vanopota vachiburitsa padande mutande reTwitter kukandwa kwemabhombo aya uye kutya kunenge kuchiita mwana wavo. Sangano reDoctors Without Borders rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nemashanu vari muupoteri zvapa kuti paite matambudziko akawanda munyika iyi. Zvino zvinonzi zvaita manyama amire nerongo munyaya dzezveutano kuCaledonia pedyo nemabvuku uko vanhu vakagariswa patsva muna 2005 asi kusvika pari zvino hakuna zvimbuzi nemakirinika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vagari vekuCaledonia vanoti zviri nyore kutapurirana zvirwere munharaunda yavo nekuda kwokushayikwa kwemvura, zvimbuzi uye makirinika munzvimbo iyi. Amai Priska Nyakapembe ndemumwe mugari wekuCaledonia uye vanoti utano hwavo huri parumananzombe.
Bhohoro yati kushandisa isi we mabhuku tafana cooperative iri kutoshandisa exporter farm nhingirikini mabhohoro 1 ndiro iriko chete yakasoiswa 2005 bhohoro iroro nanhasi ndiro ririko. Kliniki hakuna, ndinongonzwa kuti iriko kugazebo zvimatangwena zvimanyeda zvekliniki. Hakuna mvura kusatoita korere nyasha dzedenga dziri kutichengeta.
Amai Bhurla Dzonga vakagara mumusha wemabvuku mushure memuramba tsvina Vakashoropodza urongwa hutsva hwakaparurwa nebazi rezvekutongwa kwematunhu weUrban Development Corporation kana kuti UDCOP muchidimbu vakati urongwa uhu hauna zvawashandura munzvimbo idzi kunze kwekuripisa vanhu mari dzakawanda. Pasi pechirongwa ichi, UDCOP inonzi inenge yotora mabasa ose aifanirwa kuitwa nevanoita zvemushandira pamwe kana kuti macooperatives.
Takazongoona taisirwa iyo UDCOP. Tamisirwa kubva last year August. Ndopatakatanga macontribution edu ema50 nema60. Hatina kana development hwani yatati taona. Izvo izvi mvura totochera muzvirwi izvumu. Zvekutoti hakutotya korera, rifanike nguva ine yekupisa. Marodzi acho hatina kana chatati tamboti tabata. Asi tatokwanisa gore tine UDCOP. Hatina kana chatati taona kuti chedu yatiita. Tainyora matsamba tichivadeedza kuti dai mambouya masangana nevanhu. Muchinzwa zvichemo zvine vanhu. Iye zvinezvi mudzimba ndiriwe mabhuku tafara housing corp. Ukaenda pacooperative pedu pakavakwa main house ma7 ma4 masiwe maseptic tank asara mvura chaichaiye kunwa hapana ezvitinomuka husiku tichienda unofukunura mvura muzvifukumu mabhoos chaiu chaiu takada kumbo vanhu vachitomboti endai imi mutaure nai ichitiisira horaiti mabhoos havasi kubatika asi vanhu vari kubhadhara mari dzavo.
Mumwe mutsigiri webato rezanupf mucaledonia vaalbert kwature vanoti kunyange zvazvo hurumende yakavagarisa patsva dambudziko ravo rava rekurarama neutano hwakanaka. Vagwature vakurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu vakagariswa patsva kunzvimbo dzakasiyana-siyana mukuedza kudzivirira zvirwere.
Kubva ipapo nanhasi takagara nevana vakagara muzvikebhini zviri pazasi apo. Havana dzimba dzakanaka zvitoireti ndizvozvo zvokuchera makomba zvimablade toilets. Vamwe vari kurwara kuchipatara chiri kuHatfield chinoda mari. Zvinhu zvedu zvese hapana chiri kufamba zvakanaka, zvinhu zvese zvakamira. Naizvozvo ndinokukumbira hurumende kuti itibatsirewo. Naizvozvo ndiri kuti hurumende navamugabe ngavatibatsire tiwane pokuita sei pekugara.
Kunyange zvazvo bumiro remutemo richipa kodzero dzeutano pamwe nemvura kuvanhu vose munyika kunzvimbo zhinji muHarare kunyanya misha inogara vanhu vazhinji kodzero idzi hadzisi kuzadzikiswa. Izvi zvapa kuti vanhu vakawanda varasikirwe neupenyu nezvirwere zvakaita setyphoid necholera. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vadavid parirenyatwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Blessing Zulu Studio 7 anotipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSouth Sudan.
America inoti kunyangwe hazvo South Sudan iine hondo yatora makore akawanda zvapa kuti vanhu vakawanda vanongesvosve nemuromo, vatungamiri venyika iyi vagere zvakanaka nenyaya yehuori. America inoti izvi zviri mugwaro rakaburitswa nesangano rakazvimirira Red Century. Gwaro iri rinopinza mambure aro mutungamiri wenyika iyi vaSilva Kerr uye vaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika vaRiek Machar. Panobudawo kudyidzana kwakanyanya pakati pevari kuita zveuori nehondo iri munyika iyi. Nyaya yekodzero dzevanhu inonzi haisi kuremekedzwa nehurumende. Mari dziri kubiwa munyaya dzeuori idzi dzinonzi dziri kuendeswa kunze kwenyika. Hama dzevatungamiri venyika nevanoita zvematongerwo enyika dzinonzi dzinogara zvakanaka uye dzine ruoko mumakambani akawanda ehurumende. Mutauriri webazi rehurumende yeAmerica kana kuti State Department vaMark Toner vanoti zvinogumbura zvikuru kuti munyika ine nzara inotyisa yakaita seSouth Sudan vatungamiri venyika iyi vari kuita zveuori. America inoti yakazvipira kushanda nesangano Red Century kurwisa uori hunotyisa huri muSouth Sudan.
Tinotenda Blessing. Sangano revashandi reZCTU mukupera kwesvondo rakadoma utungamiri hutsva vakatsiwa vaivepo vaitungamirwa navaGeorge Ngiwane. Vakadomwa kutora chigaro chemutungamiri mutsva ndava Peter Mutasa vaine vatevedzeri vavo vatatu vanoti amai Florence Taruvinga, vaJohn Chirenda navaJunior Manyere. VaJafet Moyo vanove munyori mukuru wesangano iri vakaramba vari pachigaro chavo asi vave nevatevedzeri vatsva vanoti vaSylvester Mutindinde navaThomas Mashingwe. mbato umwe akadomwa ndavalove mo mangwarati kuchituo dzimwe nengo dzecommittee kana kuti matrustee vari varizon ngwenya varwatipedza chigwagwa navanyasha benza. Vamoyo vaudza Studio 7 kuti temu yechikwata chavange wane yakanga yakwana izvo zvakaita kuti sangano iri ritevere bumbiro remutemo idzva richishara umwe utungamiri. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Ichokwati kuti musi wechina chishanu mugovera kwange kune ungano munomu muHarare pakaitwa tingati conference ndiyo yakabudisa utungamiri hutswa wevashandi. Ndizvo zvakaitika musi wechina chishanu nemugovera munomu Harare. Congress yakaitika kwakabuda utungamiri hutswa chokwati chaizvo.
Utungamiri hwanga huripo temu yahwo yanga yapera here kana kuti vanhu vakataiwa chiti bvisai tizorore?
Patinotarisa constitution yeorganization inoti after 5 years panofanha kuitwa sarudzo. Saka ndizvo zvakaitika kuti pasarudzo ipapo ndipo pakabuda utungamiri hutswa.
Tinoona kuti sangano renyu reZCTU rakatarisana nematambudziko akati wandei munyaya dzezveupfumi, mabasa, mari nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuimbiswa neutungamiri hutsva hwauya kunotora basa uhu?
Vari kutarisa kuti vaenderere pamberi nebasa range richiitwa nevamwe vavo. Pakupanana mabasa apa ndezvokuti kunenge kwapinda vamwe asi vanoziziva kuti vakatarisana nemaproblems akati kuti sezvamuri kutaura nyaya yekurasikirwa mabasa, nyaya yekushaika kwemari. Saka inyaya yekuti vachaendera pamberi nezvaiitwa nevamwe vasiya zvikunja izvi nguva yakura iyi.
Munyori mukuru weZCT vaJafet Moyo. Munhau dzemitambo, mangwana zvikwata zvina zvasara masemifinals echibuku Super Cup zvinenge zvoziva kuti zvichatamba nani. Ngatinzwei mutoro wedu wenhau Michael Kariati.
Munyori mukuru wesangano rePremier Soccer League vaKeni Ndebele vaudza Studio 7 nhasi kuti draw yemakwikwi emasemifinal emukombe wechibuku Super Cup iri kuitwa mangwana kumahofisi egungano ravo muHarare. Zvikwata zviri pamusoro pekasolaga Premier Soccer League cheFC Platinum neHighlanders zviri kushura mare muchibuku Super Cup umo zvasvika mumasemifinari uye ndizvo zviri kutarisirwa nevakawanda kuti zvingangosimudza mukombe uyu. FC Platinum iyo inodaidzwa nezita remudunurirwa rekuti kugona kunenge kudada yave musemifinari mushure mekurova Triangle 1-0 kuGibbo Stadium. Highlanders iyo ine mukombe weZNA Charity Shield yapindawo musemifinari mushure mekurova Humaine 4-3 nemapenareti. Zvikwata izvi zvaive zvaita mangange 1-1. Zvimwe zvikwata zvakapinda mumasemifinari echibuku Super Cup zvinosanganisa chikwata chaMoses Tsunga cheHarare City icho chakarova ZPC Kariba 4-2 nemapenareti. Ngezi Platinum Stars haina kuda kusaririrawo ndokurakasha Chorocho Pirates 4-1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzoupfumi uye misangano yeIMF neWorld Bank iri kupindwa neZimbabwe muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe voenda kumaseru zvoshorwa nevamwe vanopikisa. Dare redzimhosva kuBulawayo rinosunungura vanhu 56 vakasungwa mukuratidzira mwedzi yapfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande namutungamiri Nkomo.